Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 9 2025. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Murwiri wekodzero dzevanhu Itai Dzamara asvitsa makore 10 nhasi kubva zvapambwa nekutsakatika. Meya veguta reMutare vaSimon Chabuka vanoti kanzuro yavo yakatevera mitemo yekutongwa kwemakanzuru pakutema chibage chakanga chakadyarwa munyasi memigwagwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti hurumende yavo yave kuzomisa rubatsiro rwose rwayaipa kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi asvika makore 10 murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mutori wenhau Itai Dzamara atsakatika mushure mekupambwa nevarume vashanu vanofungidzirwa kuti vasori. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibvumidze nechimbi chimbi kuferefetwa kwakazvimirira kuri pajekerere kwekutsakatika kwaDzamara kuti azivikanwe kuti aripi uye kuti vanhu vakamutapa vatorerwe matano. Dzamara uyo aitungamira sangano rairwira kodzero dzevanhu reOccupy Africa Unity Square akapambwa musi wa9 kurume 2015 mumusha weruzhinji weGlenview. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti mapurisa asvika papi nekutsvaga Dzamara. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta raDzamara nemhuri yake vaKennedy Masiye.
Makora aya atasvitsa aya zvinhu zvisingatarisirwi and uyezve zvinhu zvinopisa tsitsi tichitarisa zvekare kumhuri yavaDzamara iri kushushikana nekushayika kwavo kwemakore gumi aya. And zvinhu zvekare zvinoita kuti tisave nechivimbo muhurumende yemuZimbabwe kuti vari kutadza kuinvestigata nyaya Itai Dzamara uyezve kutaurira vanhu macitizens kuti havaDzamara chii chakanyanya kuitika kwavari. Izvi zvinotaridza zvekare kuti bumbiro romutemo kupfurikidza marights evanhu ekuprotektwa nehurumende yavo haasi kukosheswa nekushayikwa kuri kuita vaDzamara.
Tinoona kuti dare reHigh Court rakambokurudzira mapurisa nevasori kuti vange vachitsvaga vaDzamara nekutaura kuti vasvika papi mukati memasvondo maviri oga oga. Pane zvakanga zvichiitwa here nemapurisa nevasori ava kuratidza kuti vange vachitsvaga vaDzamara?
Hongu oda iyo yakaiswa na Justice Mangota pakashaika vaDzamara. Ende ndinovimba kuti isi zvamataura izvozvo zvokuti paifa hukuwe pane reporting mechanism yaifa hukuti vemapurisa uyezve mainvestigations achiupdatewa nemapurisa aifa hukuwe aka achiitwa. Ndokuva kukonfirma kuti pakaitwa order iyoyoyo mafirst days kana tingati mafirst weeks akaitwa order mapurisa hongu aipa ainzi maupdates angari weekly. Bati chaizoitika ndechekuti anga asingapi mhuri yekwaDzamara kana kuti magweta taitosiita sekuzombatsvaga. Iko zvino pava nemakore akati kuti pasina chatichaitwa kana chiri kuuya kukoti ikoko kupfurikidza maripoti aya kutaridza kuti hurumende kupfurikidza mapurisa nevasori vari kutyora High Court order. And uyezve zvinhu zvinova zvisingashamisi nekuti matsakatikiro akaitwa vaDzamara zvinotaridza kuti kuda panga pane ruoko rwehurumende mukati imomo.
Saka pane matanho amuri kutorawo here segweta riri kumirira mhuri yavaDzamara kuti munzwe kuti zvii zviri kuitika mukutsvagwa kwavari kuitwa?
Iko zvino zvatikuita semagweta kuramba tichingotaura nyaya iyoyi tichi kufosa kana kuti kukurudzira hurumende kuti iite ma investigations iyaya. And uyezve pane matanho zvakare akaitwa na masangano ari ku Zimbabwe ekutora nyaya iyi vachiwinzo pamberi pe ma international bodies akaita se United Nations kuti vavewo zvekare vachikurudzira hurumende kuti vave vachiinvestigata nyaya idzi. But tinoziva kuti pakangopinda hurumende iyo iripo tinoziva kuti ma democratic spaces ku Zimbabwe akavharwa. Ende uyezve vanhu kana muchitaura nyaya idzodzi dzaita dzamara kune vanhu vanenge vari ku Zimbabwe vanenge vari pa ground kuti vave vachifambisa nyaya idzi zviri kuita sekuti ivo naivo vanenge vachitotyirawo zvekare upenyu hwavo. Saka izvozvi izvi zvatiri kuita zvokuva tichitaura pamusoro pavaita dzamara kushaikwa kwavo tichibudikidza nemi munenge muchipawo nhau idzodzi dzizunhu zvandoona sekuti kuda maybe hurumende kana ichiteerera ive ichiita kuti nyaya iyo iyi ive ichifambiswa because zvunhu zvisina kunaka chose. Mhuri yekwadzamara iri kushushikana, vana vaita dzamara vari kukura vasina baba vasingazivi kuti baba vakafamba sei.
Ava vanga vari gweta raitai dzamara nemhuri yake vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Mutare nechishanu chapfuura yakatsamwisa vamwe vagari mumusha uyu mushure mekunge vashandi vayo vatema chibage chakanga chakadyarwa pedyo nemigwagwa nevamwe vagari vaiedza kutiza nzara. Mune imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande, vashandi vekanzuru vanoonekwa vachitema chibage chakanga chatove pedyo nekusvika chaive chakadyarwa munzvimbo dziri mumusha wesakubva. Asi meya weguta remutare vaSimon Chabuka vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vaona vhidhiyo iri kutenderera iyi, asi vachiti kanzuro yavo yakatora danho iri mushure mekutambira nyunyuto dzakawanda kubva kune vamwe vagari vaiti chibage ichi chakange chave kutadzisa vatyairi kuona migwagwa zvizere uye kuti mbavha dzakanga dzave kuhwanda muchibage dzichibata vanhu kwiyo. Ngatinzwei vachabuka vachitsanangura muhurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Handipati tanyatsona hangu vhidhiyo yacho asi complaint ndainzwa. Ishu iripo ndeyekuti kune vamwe maresidents vakakomplena vachiti ivo chibage ichi chainopinda mumugwagwa so havachakwanisi kuona kwavari kuenda nekwavanobva. Ende uyezve matsotsi vaita smash and grab ndo mava kugara imomo muchibage ichocho. So pari kusvika vanhu vane mota vachimira chipa giveaway matsotsi vakutora advantage yazvo vobvawapaka. So kanzu yatora danho rekusilasha chibage chese chiri munyatsi meroad. And also is havana kuita nekuti varoda kuita, asi nemhaka yekuti hakuti mutawa bylaws mutimedi yekanzuro hazvibvumirwi zvachose kuti vanhu varime nekusima chibage distance ye between 10 meters kubva kumaroads edu. Inehurombo yedu nezvaitika but zvinacho zvinenge zvirivo beyond our control sekanzuro.
Asi kanzuro inenge isingaone here kubva chibage chichidyarwa kusvika chisvike pachazotemwa chavo pekuti chaakutodyiwa apa?
Ya, kanzuro inenge ichiona mumwe macho vanenge vashandisawo human face kuti totisiya vanhu vochirima. But panoitawo vanokomplaina manje vaakuchiti pamasiya vanhu vachirima onai hatichaoni. So pamwe pacho toda kuti titraye kubhalanza ende pamwe pacho toona kuti zvatatira kuti tibhalanze zviya zvakuafektawo mamwe maresidensi. Mumwe macho nevanotodzwadzwa vanhu musarima, kwotiswe masign post aripo vanhu vanotisa kuti musarima but vanhu pamwe pacho nenyaya yenzara vanoti aregai tirime. Asi chibage hatina kutemwa chese, tangobviswa tanga chiri mu-10 meters away from the road. Chakachinokudistracta visibility chichiafektwa mamwe maresidensi.
Asi iyo kanzuro yakazivisa here vagari isati yatorawo danho irori rekutema chibage iri?
Tine hurombo kuvagari vekwamutare vaafektwa nechitivo chipave pachitemwa chibage chavo. Tine hurombo zvakare kuti kanzuro yakanonoka kuzivisa vanhu kuti kava kuda kuuya kuzotema chibage nekuti kune vamwe vakauya vachikomplena kukanzuro vachiti imi kanzuro onai chibage chamarimisa vanhu pano hatichakwanisa kuona. But tine hurombo zvakanyanya sekanzuro yemutare hatakasi chitangwa chedu kuti tinge tichitema chibage ichi.
Kwouyawo nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa nekuvhurwa kwemadhireni nezvimwe zvakadaro tinonzwa vagari vachichema kuti kanzuro inononoka kuita basa iroro se kanzuro muri kuita osei
challenge yatinoita ndeyekuti tatanga kuita mabasa yatinonyora tsamba kuhurumende kuti vati tomvumo authority kuti tiemploye macasual workers so kazhinji zvinotoda nguva yakareba kuti response iuye zvinozokodzera izvo kuti tinononoka kupinda maroad tichigadzira madrains but kazhinji tinenge atoti maroutine works anenge achiwa time and again and unfortunately this season tabatwawo necyclone we caught unaware but we are on the course of rectifying nogadzikisa maroad ori because razopiwa mvumo yekuemploya vanhu vanogadzira maroad
ava vanga vari meya veguta remutare vasimon chabuka vari parunhare kwamutare nestudio 7 chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nechishanu chapfuura vakazivisa kuti America ichange ichimisa rubatsiro rwose runobva kuhurumende ruchipiwa kunyika yeSouth Africa vachinyora padande mutande ravo reTruth Social vaTrump vakati danho iri rine chekuita nemutemo uchangobva kupasiswa nehurumende yeSouth Africa weExpropriation Act uyo unopa hurumende masimba ekutora minda isiri kushandiswa zvizere vaTrump vakakokawo varimi vari kuda kutiza kubva muSouth Africa kuti vapotere muAmerica hurumende yeSouth Africa yagara zvayo iri kuramba mashoko ekuti iri kutorera varimi vechichena minda pamwe nekuvashungurudza mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza
danho rakatorwa navaTrump idanho riri kusiya veruzhinji kunyanyanyanya vanotambura muSouth Africa vari pakaoma nekuti tinoziva kuti mari yanga ichitumirwa neAmerica kuti ibatsire muSouth Africa yanga ichinyanya kubatsira-batsira panyaya dzezveutano panyaya dzezvedzidzo ndedzimwe nyaya dzinoita kuti nyika ibudirire asi zvanga zvichinyanyobatsira avo vanotambura saka kusawanikwa kwerutsigiro urwu rwemari nezvimwe zvanga zvichibatsirwa nazvo neAmerica kuchakonzera kuti upenyu hwevanhu vemuSouth Africa kunyanyanya varinotambura huite sekudzikira pasi
takanzwa vaTrump vachipa zvikonzero zvekuti vatora danho iri nenyaya yekuti hurumende yeSouth Africa yakapasisa mutemo weExpropriation Act uri kunzi uri kutorera vachena minda munoti nezvakaitwa neSouth Africa
mafungiro angu vakandemberi ndeyekuti America inenge iri kungopota nemumwe pachikonzero chacho chaicho chaita ibvise rubatsiro rwayo kuSouth Africa hongu tinoziva kuti mutemo weLand Expropriation Act wakasainwa naPresident Ramaphosa asi hapana zvamboitika zvingakonzera kuti nyika yakaita seAmerica inge ichitora matanho ayatora ini semaonero andinoita ndeyekuti pane zvanga zvichiitika mumakore mashoma apfuura pakati peAmerica neSouth Africa panyaya dzezvekutongwa kwepasi rose ndokupai muenzaniso wekuti kurwisana kuri kuitika kuGaza America inenge iri kurutivi rweIsrael asi South Africa yakasarudza kumira nePalestine tinoziva kuti yakatozomboendesa vamwe vatungamiri veIsrael kumatare makuru epasi rino saka izvozvo zvese zvanga zvisingafadze America totarisa kuti nyaya yeUkraine neRussia pakaita kakukakatirana kakatirana pakati penyika mbiri
avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswana University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa neStudio 7 zvinotochienda kuchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7
tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Patience Ramba vanhu vaivo vanotungamirira chirongwa cheBuilding Bridges for Global Markets chiri kudzidzisa vezvemabhizimusi nezvekutengesa vachishandisa michina yechizvino zvino ngatizvei vachitsanangura
isisi tanga tijijisa not very big because very big pamoja tume remazira makuru program yedu yanga isirikisani saka yanga isungu bata munu isi azmu business lakila anusungu zira kuti rine potential kuti ringe lichukumuli kwa kundu kwa Zimbabwe saka tatuwa jisa kuti nyaya kubirisa mapeja kusima services kundu kwa Zimbabwe ino inge ili kuti mwetezi nyanya nyanya nema mirra kaitika ekonomi yedu yemuZimbabwe parizvino asi tiri kuti vanhu tikavapa atenitiyo pachinongo madigital marketing skills nema ecommerce skills ekuti kwazvo kwazvo mabhizinesi anomboitwa sei pamafoni akati kuyaya nemakombyuta atava nawo mazuva ano tichiburikidza nekusanganisira kushandisa internet saka tiri kuti pane kuti vanhu vakwire mabhazi vakwire ndege vachiendesa zvinhu zvavo kunze vakakwanisa ivo kuzvishambadza kuburikidza mumafoni pamaindaneti pamasocial media akati kuyaya vakakwanisa kunge vabata maskills iwaya ndinovaitira nyore
pari zvino vanhu vangani vamadzidzisa uye vari vanhu vekupi matarisira zvekare kuti muchange muchidzidzisa kune dzimwe nzvimbo here
sofa tatangira muulawayo munova ndo matinogara isisi nhengo dzekambani yedu yakakafoma kuburikidza yatinoti alumni engagement innovation fund saka tatangira muulawayo tikakwanisa kuchena isisi vanhu 90 tiri kusanganisira varume nevakadzi vechidiki pamwe chete nevahombe tichibuda muno muulawayo mumwedzi noyo wamarch musi wa2021 takatarisira kuinge tiri kumedians kugweru zvakare kwatinenge tidzidzisa same training yei kuvanhu ve mugweru munharaunda dzakavavakidzana tozobva kugweru tozoenda kumasvingo muna april tichibatawo masvingo ana zvishavano nedzimwe nzvimbo dzakaburikidza ikoko tozotiwo tozoenda kuhwange takanobatawo voi vanobva kuvicfos nekunanalipani vese vachisangana muhwange kuti vadzidzise zvakare tazobva kuhwange tichazokata takananga kwamutare uko kwatinobatawo yekumanyikaland tozopedzisira muna july tamuharare saka tinotarisa kuti panopera programu yedu iyi tinge takwanisawo kutrena vanhu vanokwana 850
pavanhu vamunenge muchidzidzisa chamakatarisira kuti vange vachinyanyobata uyezve chavachange vava kugona kuita mushure kwedzidziso iyi chii
takatarisira kuti vanhu vange vachikwanisa kushandisa makombyuta avo nemafoni avo kuita zvinhu zvinovavandidza ivo muupenyu hwavo tiri kuti munhu wese ane foni muruoko ane kombyuta muruoko as long as ari muzvina bhizinesi akafanira iye kuti ange achibatawo maskills ekuti ange achikwanisa kushambadza bhizinesi rake munhu asati afunga kunoona matiktok videos maskita adai kukurumbira aya ngaatange iye ashambadza bhizinesi rake first bhizinesi rake kana rashambadza zvichange zvichitekecherawo kunze kwenyika vanhu vakwanise kunge vanenge vachiburisawo magoods and services avo vachitengesera vekunze vasazvisangoperera muno muzimbabwe nekuti takaona isisi tsvakurudzo yedu kuti mazimbabwenzi vanogona zvakawanda kwazvo mazimbabwe vanogona kugadzira maproducts ane quality kwazvo asi zvese izvi zviri kungoperera muno muzimbabwe nekuti vanhu havasi kuita efodzi yakanyanya kuti vange vachiburisawo zvinhu zvavo kunze
vari kutarisirawo kuti vapinde muchirongwa ichi vangaita sei
ofi saka tinokurudzira kwazvo kwazvo kuti pamwe chete nokushandisa mafoni iwaya vanhu vaende pafacebook page yedu inonzi iyo building bridges for global market ndipo apo pavachaona link rinenge richivarakidza kuti kana uri wemugweru uchabaya papi kuti upinde muprogramu yedu kana uri wekumasvingo uchabaya papi wekwamutare wekuhwange wekuharare
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita namuzvare Patience Ramba vanotungamirira chirongwa chebuilding bridges for global markets chinobatsira vezvemabhizimusi kutengesa vachishandisa michina yemazuva ano tinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chevechidiki tichakupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndini Tavakancube ndiri muwashington dc
tinotenda Taboka nekuti pachirongwa chevechidiki iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naIvan Zizininga westudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesus Simba Rangu
Simba Rangu Jesus Simba Rangu Munodi Pasi
Ndinokuchingamidzai kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Tine nyaya yemuprofita nembiri wekereke yeUFIC Ministries, Prophet Makandiwa, vakabuda vachitaura pamavhidhiyo nepamadande mutanda apa ari kuonekwa nevazhinji ari kutenderera, vachipa chitsvambe kuvaprofita nevanoshopera kana kuoneswa kuti anenge azogona kuona chavachange vakaviga muhomwe muhokero yava kaita kunyika yese kuti vanoda vauye kumakwikwi vanomupa mubairo wemiriyoni remadhora $1 million senzira yekuda kuratidza kuti ane simba rekuoneswa pamweya kana pamatare echivanhu kukunda vamwe ndiani. Nyaya iyi yanetsa mumakereke nemuvanhuwo veruzhinji. Mamwe maprofita nemakombwe ari kutaurawo zvakasiyana siyana, vamwe vachiti touya nezvirema here vagozviporesawo ivo vopiwawo mubairo, vamwe vanotiwo ngavauye kuground pajegerere tipedzerane, vamwe ndivo vari kuti kwava kupera kwemukuru. Isu hatidi kuisa mashoko mumiromo mevanhu, saka takumbirawo mufundisi Richard Moyo vanombotipa mari dzonetsanangudzo pano pastudio 7 kuti ivhirwe pajegerere. Vakuru vakati zita remunhu imombe. Mufundisi, sanganai nevateereri, munotii nemashoko aya?
Aleluya, aleluya. Makadiko vana vamwari kwamuri matima nenyika. Anokwasai ndi mufundisi Moyo. Saka ini samufundisi Moyo nauya akaita seii ndakaifarira uye futi yakandifadza zvikuru. Sezvatizvino tatinoziva kuti nau dzakafane dzidzi dzakanga dziriko kare nakare. Saka kuita kakaita vamakandiwa hakuna kuipa inau yakanaka zvikuru, nokuti ndakadoti daiwo mwari aitaura mandiri kana neniwo ndaida kundozviratidzawo kunyika nditaurevo. Sei ndichidaro nokuti tinoziva kuti kare nakare paiva nezvakafane izvi. Tinoangarira kuti mambo weEjipiti, mambo Faro vakarota kurota kavakamborota. Varota kurota kavakamborota, vakadaidza ng'anga nevafembe nevauki vose venyika yeEjipiti kuti anana achagona kududzira hope dzamambo, achapiwa mugove, achapiwa zvakakura zvikuru. Kana tikaiverenga kuna Genesis chapter 41, tikaiverenga yose, tinogona kunzwisisa nhau iyoyo. Asi pakashaiwa munhu akadudzira hope dzamambo. Asi nenhau yekuti pakanga pano umwe munhu akanga akasungwa, akanga ariko waifa kuti azikwani kuti uyu munhu wamwari. Joseph akandosheedzwa akataura achiti, hongu mambo anodudzira anoziva zvose ndimwari, ndipei nguva nembonhonyengetera. Saka nhau yakaita vamakandiwa inhau yakanaka zvikuru. Sekuonawo kwangu andioni chinhu chakaipa, nokuti vanhu vangagona kupa muono wakasiyana siyana kuti sei zvakadaro. Tiri pakuderozve tinorangarira chose kubhuku yomuprofita Daniel kuchapter 4. Paiva nemambo wainzi mambo Nebukadnezar, wakarotawo kurota kwakarotavo, akatambudzika pakurota kwake akarota muti murefu wakanga usvika kudenga. Asi mambo Nebukadnezari vakasheedza nyika yose Babiloni, vaprofita varoti neng'anga vakasiyana kuti anana anozogona kududzira chiroto ichi kana kuziva izvi angazvisa mambo zvinorevei, waizopiwawo mugove mukuru. Asi vanhu vose pakashayikwa munhu wakagona. Asi pakazodaidzwa Danieri, wakanga Danieri uya anga nemafriendi ake Matasha Demi na Bedniko, wakauya akamera pamberi pamambo akati mambo anodudzira ndimwari. Asi Danieri akabva adudzira mambo chiroto chavo chemuti murefu zvairevei. Saka kurudzira kuti kiita kakaita vamakandiwa challenge yavakauya nayo mukati menyika vachidaidzira kune vakapiwa zvipo vaprofita ng'anga nevakasiyana siyana, chinhu chakanga chakanaka chakambovako kumari mwezuro, chakambovako kumakore mushoko raJehovha Mwari, kuti vanhu vazviratidze vaone kuti zvichiwa ane anogona kuona ndiani. Tinoziva futi kunyangwe nepanyika iya muprofita Eria iya paakandosangana nevaprofita vaBhaari vaisvika 450 ari muprofita oga, pakadiwa kuonekwa anonzi kwana Mwari kuti ndiani, kuti ane simba ndiani. Vakazvitanga iyo profita vaBhaari vaisvika 450 vakacheka cheka zvikanzwisiwa dzungwa Mwari wenyaenda kulanji. Asi Eria akamira iye nesimba akasheedza Mwari, Mwari vakazviratidza. Saka challenge iyi yauya mukati menyika yeZimbabwe ndinoiona iri challenge yakanaka zvikuru. Yakanga imboriko Joseph akapiwa naMwari dudziro, Danieri akapiwa naMwari dudziro, Eria akapiwa simba naMwari kukunda. Saka izvi zvakanaka. Saka kunyika yeZimbabwe muzora nhasi reSondo kaita basa, kaita 1 million vakomana.
Aiwa, tinokutendai mufundisi Moyo. Kwanhasi togumira pano vateereri. ndokutendai kuti mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichiuyazve nedzimwe nyaya dzechitendero. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Mumhanyi akaita mukurumbira kuma 2000 ne-2004 Paralympics Games Elliot Mujaji ari kuchema nekushayikwa kwedzinhandare dzekushandisa izvo anoti zvauraya mitambo munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mujaji akasimudza nyika yese apo akatora menduro yegoridhe mumujaho 100 meters kumakundano e-2000 ne-2004 Paralympic Games. Asi anoti izvi zvichanetsa kudzokorodzwa nekuti vechidiki havasina nhandare dzekumhanyira. Anoti nhandare dzaive dzagadzirirwa mitambo munogara veruzhinji dzatorwa nevemachechi uyezve dzimwe dzacho dzave minda yevanhu avo vave kutoti nzvimbo idzi ndedzavo. Mujaji anoti shoma dzacho dzasara hadzisi kubatwa zvakanaka zvekuti dziri kutadzisa vatambi kusvika chaipo pavanokwanisa muunyanzvi hwavo.
Kumaintaina mafacilities acho atakagadzirirwa kare iwayo ndozvinhu zviri kunetsa futi kuti tikwanise kumamaintaina. Vanhu havana kee.
Zimbabwe haina zvekare nhandare dzenhabvu dzinokodzera kutambirwa mitambo nevekune dzimwe nyika zvekuti zvikwata zvayo zvave kushandisa nhandare dzekusouth Africa semusha wadzo. Mukuru wekumahofisi ebazi rezvemitambo muhurumende vaNicholas Moy vanoti zvichatora nguva kuti Zimbabwe ishandise National Sports Stadium zvekare nekuti pane zvakawanda zvichiri kuda kugadziriswa munhandare iyi kuti ishandisike. Mutauriri weguta reHarare vaStanley Gama havana kupindura mibvunzo yatakavatumira kuti vataurire kuti urongwa hwekanzuru hwekutora nzvimbo idzi vachidzidzorera kuti dzishandiswe zvekare kuitira mitambo wasvika papi. Asi mugari wemuWarren Park muHarare vaProsper Magoka vanoti kanzuru iri kuvaregerera nekuti vamwe vana vave kuenda kunotora zvinodhaka nemhaka yekushaya pekutambira mitambo yavo.
Saka chatari chikumbirawo kutoti dai komisheni ichiri kushanda yokwanisa kuongorora nyaya yemasports facilities akamira sei nokuti vana havasina nzvimbo dzokudi dzokutandarira dzakachinjwa.
Mujaji akatora menduro yake yegoridhe kumaParalympic Games a2004 mazuva mashoma mutuwini uye vave gurukota rezvemitambo muzvare Casey Covey vachangobva kutorawo menduro dzavo kumaOlympic Games egore iroro. KuAthens ikoko Coventry akatora menduro nhatu dzinoti yegoridhe, yesirivha nebronze. Asi mujaji anoti ruremekedzo rinopiwa vemuZimbabwe vakambosimudza mureza wenyika makwikwi pamusorosoro huri pasi pasi zvikuru pane huremu hunopiwa vakaita zvimwe chetezvo kune dzimwe nyika.
Unonyatsooneka kuti hano wakaduka ngaanomikwa zvachose kuita sepasina zvawakamboitirawo nyika. Ndikatarirawo vane mukurumbira vakaita seni vari kune dzimwe mararamiro avari kuita akatosiyana mararamiro andiri kuita nokuti vachiri kubatwa nenzira dzakanaka uyezve nerespekti yekuratidza kuti vanhu vakamboitirawo nyika chinhu chakanaka.
Asi vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe vakatenda mujaji nekumupa mari inoita iyo zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica apo akadzoka kubva kuAthens. Pari zvino mujaji ari mubishi rekusimudzira vechidiki munharaunda yezvishavane nenzvimbo dzakakomberedza kuti vatevere kana kudarika zvaakaita iye panguva yake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Murwiri wekodzero dzevanhu Itai Dzamara asvitsa makore 10 nhasi apambwa nekutsakatika. Meya veguta remutare wa Simon Chabuka vanoti kanzuru yao yakatevera mitemo yekutongwa kwemakanzuru pakutema chibage chakadyarwa munyasime migwagwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.